mumwe mugari wemusha weke MP amai Yuda Swanda vanoti danho riri kuda kutorwa nekanzuru harina ungwaru sezvo ichazopedza mari yakawanda ichibhadhara makambani anotevera zvikwereti aya.
Ini zvangu semugari ini handione zvine musoro ini kuti kanzuru iri kuda kuti itsvagire madebt collectors. Madebt collectors handiti anobhadharwa, abhadharwa vakatanga vabhadhara madebt collectors vozoti mari dzekwatiri isu vanenge vakutora kuti yavachatora vanenge vobhadhara madebt collectors iyayo, saka hazvitobetseri.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari rematsungo United Resistance and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvairumbidzai magwibira vati kanzuri kuda kuomesera vagari asi mapazi ehurumende ane chikamu chakakura chezvikwereti pa3 billion haana zvaari kuitwa.
Kuti vagari oredhi vari kutotambudzika kuti vangazvibhadhara mari dzemusero dziri kudiwa, saka kuzoendesa kumadebt collectors ikutova overbedena. Betamseuya neimwewo strategy ndabetsera yekuti vakolekte mari yayo vekenye incentivize kuti abhadhara bhiu yako ngenziu dzese, uyewo taachifungidzwa kuti kunze kwokutanga maresidensi devatangawo maparastatals nemagovernment departments nemamwe maorganization akasiyana makuru ane mari yakawanda yakasiyana neyevagari.
Meya Guta Remasingo, vakuru maboke vati kanzuri yakatora danho iri nekuti iri kutadza kuita mabasa ayo nemazvo nekushaya mari.
Chinoshuva nechekuti pamari iri kuowa kanzuri nevagari pamwe chete nemagovernment institutions iri approximately 3.2 billion inotibatsira panyaya dzesoci delivery in the sense that tinofanira kuona kuti mishini yedu inofamba mvura yarefeo. Tinoda kutenga machemicals emvura, tinoda kutenga mota dzeservice delivery.
Vamwe vagari vanoti kanzuri ndiyo iriita kuti vaite zvikwereti zvikuru sezvo mabhiri avo ari kuuya akakwira mwedzi wega wega. Bhiri evagari vazhinji ave kuuya ane mari dzinosvika zviuru makumi masere emadhora emunyika, iyo inokwana kuita madhora makumi manomwe emari yekuamerica pamusika wekubhanga. Mari iyi inonzi yakawandisa sezvo vagari makore apfuura vaibhadhara mabhiri asingadariki madhora makumi maviri emari yekuamerica. Zvichakadaro, vagari vedhorobha rechiredzi vari kuchema-chemawo kuti mabhiri avo emvura emwedzi uno akauya akakwirisa zvekuti havakwanisi kumabhadhara. Vagari vataura nestudio 7 vanoti mabhiri aya akauya akadarika zviuru zana zvemadhora emunyika apo vaimbobhadhara mari isingasviki zviuru makumi maviri. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano revagari reunited chiredzi residence and ratepayers association kana kuti uchira amai Constance Chikumbo vati vagari vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi.
Because pamaconsultations aiitwa vagari vairatidza kuti vanokwanisa kubhadhara mari inoranga from $8 to $15 USD inenge ine bank rate. Then ivo tikauyika mari iyo yavakaisa iyo inotiwa mari inopfuura mari iyoyo.
Sagaro wekanzuri yechiredzi vagibson ende vati vagari vasarohwe nehana vachiti mabhiri aya akakanganiswa, vakakurudzira kuti vaende kumahofisi avo dzinogadziriswa.
Kuapologiza kumaresidensi yedu nekuti zvakazosendwa kwavahandizo zvisi paaprovhi bajeti, pane maerors akaitika kumahofisi edu atatozoona makuseminas anja mafigures for sure. Mafigures akapanjiwa akakwirisa zvikuru, saka totori mubishi rekuti tigadzirise.
Vagari mumadhorobha maviri aya vanoti mabhiri avo ari kukwira mwedzi wega wega, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Godfrey Mtimba.